manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikumi 11/2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. America yoramba zvakataurwa nemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa kuRussia zvekuti yave kubata Zimbabwe siyakageza negoka munyama. Mumiriri mutsva weAmerica muZimbabwe otoriswa mhiko muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yaMalawi vaSaulos Chilima vakashaya mutsaona yendege nezuro nevamwe vapfumbamwe. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeAmerica yaramba mashoko ekuti iri kubata Zimbabwe siyakageza negoka munyama ichisimbisa kudyidzana neZambia neMalawi sezvakataurwa nemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa pamusangano wavakaita nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin Shondo Rapera. Mutoro wedu wenhau Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo pavakasangana nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin kuSt Petersburg, vaMnangagwa vakati America iri kusimbaradza ukama hwayo neZambia munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika pamwe nekuzvidzana munyaya dzeupfumi ichisiya Zimbabwe iri yega. Asi mumashoko kuvatori venhau, mushandi mukuru pamuzinda weAmerica muZimbabwe kana kuti Charge d'Affaires amai Elaine French vati aya manyepo nekuti hapana imwe nyika pasi rino inopa rubatsiro rwakawanda kuZimbabwe senyika yavo. Vati America yapa Zimbabwe rubatsiro rwemari inodarika mabhiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica kubva muna 1980 pawana nyika rusununguko.
More than $5 billion in health, humanitarian, and development assistance.
$5 billion yatashandisa muno kubvisa pawana nyika independence yabatsira zvikuru munyaya dzeutano nekuraramisa vanhu. Iri kubatsira kuti vanhu vararame panguva ino yenzara inotyisa.
Vaendera mberi vachiti America icharamba yakamira nevana veZimbabwe vakati munandira wegore rino chaiwo. America yakaisa parutivi mamiriyoni gumi nerimwe emadhora ekuAmerica kuona kuti vanhu vawana chikafu chakakwana.
The United States is not running away. It is making good on its commitment to support.
United States haisi kutiza muno asi iri kusadzikisa zvese zvayakambovimbisa kutsigira kuti vanhu vese mamiriyoni nevatanhatu kuti vagare.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava, asi tabata mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato rezano PF vaFarai Marapira avo vati Zimbabwe haidi zvekupiwa asi kuzvishandira yoga.
Hatisi nyika inokodzera kuti inge ichinzi hamufanga kuchema nekuti ndinopota ndichikukandirai zvandakukandirai. Tiri nyika inokodzera kuti tinge tichiregedzwa kuti tizvishandire tichizviunganidzira upfumi tichizvisumudza kuti tichienda mberi sezvinongoita dzimwe nyika dziri pasi rino.
Amai French vatiwo gore rino homwe yemutungamiri wenyika yeUS Presidential Emergency Plan for AIDS Relief PEPFAR yakaisa parutivi mari inosvika madhora mamiriyoni mazana maviri nemapfumbamwe kana kuti US $209 million yekurwisa HIV AIDS munyika. Vanongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mukuru Democratic Party Dr. Uriah Zembe vaudza Studio 7 kuti vakakachamadzwa chose nemashoko avaMnangagwa vachiti America inobatsira
muno muZimbabwe munomo. Nyika yeAmerica ndiye inomuzinda wakakurisisa chaizvo muAfrica yose. Saka zvinokatyamadza zvekutaurwa navaMnangagwa. Zviri pachena kuti Iyo waifunga kutuwaruku mangalila Zambia kuna wa Putin paso.
Ende rambele wa chitu mashoko haya anu kuna ukanganisa ukama we Zimbabwe ne Zambia. Wa nunguru wa nyazi matongiru wenyika wa chizi sapa invest of Zimbabwe wa Lazara Sauti wa uza Studio 7 kutimashoka wa muna ngagwa anu radza kutabafari ne kuhizana kwe zimwe nyika ne Amerika. Asi iyo wa chihizana ne nyika zisinga fambiza ne Amerika zagaita se Russia.
Ukama we Zimbabwe wanyanya kuandira ku Russia wanyanya kuandira ku China saka Amerika pa iriku ya ku Zambia iriku yeza kuti inge ijivandu kwa ukama wayo ne Zambia ikwanse kuwana rupatiru wakanyanya kupa ku Zambia kana pale zinenge zichitika zinenge zichitari kutigiru renyika zinenge zichitika ku Afrika zinenge zichitika ku Southern Africa.
Vati okunze kwa izozo Amerika yaka sununguka kuchizana na nyika zaino dawa kati apana chakaipa kuita izi zichakadaro guruko otarnuwa nijuburiso wako mashoko mu Zambia vako Nelias Mwetwa vaka mboza Studio 7 kutivani nzira zekuta orana zone Zimbabwe kwete mmapepa na uva katibazi ravo rezo kuchitana nezimwe nyika riri kutaura neZimbabwe nezimashoka vamunangagwa awa nyika mbiridzi zakatanga kunetsana zvakanyanya apo chikwata chesadeki chaiongorora sarudzo muZimbabwe chichitungamirwa neZambia chakati sarudzo idzi dzainge dzabirirwa zvemhando yepamusoro. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangusha.
Amai Pamela Marie Tremont vakatora mhiko nezuro kuti vave mumiriri mutsva weAmerica muZimbabwe. Ndiwo mudzimai vekutanga kuva mumiriri weAmerica muZimbabwe uye vari kutora chinzvimbo chakasiyiwa nava Brian Nichols muna 2021. Amai Tremont vaive mutevedzeri wemumiriri weAmerica kuSweden, Ukraine neCyprus. Vakamboitawo mutevedzeri wemukuru wesangano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO uye vakamboshandawo kwemizinda yeAmerica kuZambia neBritain. Amai Tremont vari kuenda kuZimbabwe panguva iyo kutyidzana kweZimbabwe neAmerica kusina kumira zvakanaka zvikuru munyaya dzezvematongerwo enyika neutongo hwejekerere. Amerika yakatemera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe gumi zvirango ichivapomera mhosva dzekuita zvehuori uye kutonga nedemo. Asi hurumende inoti yakatemerwa zvirango nekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa kuvatema. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zizininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muchinafundo Rike Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa.
Mike Tremont avasi munhu mutsva mubasa ravo iri. Tikatarisa vakamboshanda kuLondon kuUnited Kingdom vakashanda zvekuUkraine.
Taona vashanda munyika dzakati wandei zvichavabatsira nenzira dzipi kana vouya kuZimbabwe?
Ukraine ndo yandaona sekuti inenge ine chinhu chainoratidza pakusarudzwa kwavo. Nzvimbo yanga ine makakatanwa kuZimbabwe tiri kuziva kuti pane makakatanwa ari kuita. Vaka experience yavo yekumboshanda ikoko kunana kunzvimbo dzakaita sana Ukraine inovabatsira. Tozouya kudunhu reAfrica tinoona kuti Mike Tremont vakashanda kuZambia, vakashanda kuSouth Africa. Saka vane manzwisisiro avanoita dunhu rekuchamhembe kweAfrica.
Matambudziko avanotarisana nawo kana vasvika muZimbabwe angava api?
Vari kuswowira munyika ine makakatanwa pane zvematongerwo enyika. Tinoziva kuti isusu sarudzo dzakaitwa muna August 2023 hadzina kubudisa zvakatambirika nevanhu vese mukati menyika nekunzowo kwenyika. Chechipiri, vari kuuya munyika ine zveupfumi zvisina kumira zvakanaka. Vanhu havana mabasa, zvemari hazvisi kunyatsofamba zvakanaka. Vari kupinda zvakare munyika iri kuratidza kuti haisi kunyatsodyidzana neAmerica zvakanaka. Tinotora muenzaniso wezvakataurwa nemutungamiri wenyika weZimbabwe pavakanosangana navaVladimir Putin vekuRussia. Vakataura zvavakataura pamusoro pekuti America iri kushanda neMalawi, iri kushanda neZambia ichisiya Zimbabwe yakasurikirwa. kutarwa kana utiri na isolation.
Mabata nyaya yandanga ndichiuya kwairi, munoona sekuti zvino pachimiro chipi pakati pekudyidzana kwenyika idzodzi?
Ukama weZimbabwe neAmerica unoradza kuti unonetsa kufamba zvakanaka, kunyanyanya kana hurumende yeZANU PF ikaramba ichiendera mberi iriyo hurumende iri.
Vanga vari Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika, muzvinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza, vanodzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa, vari parunhare muPretoria kwakari kuSouth Africa naEvans Zininga weStudio 7. Vamwe vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro vanonzi vave kumanikidzwa kuchaya mapoto senzira yekuedza kurarama kuti vapedze zvidzidzo zvavo, asi vamwe ndo vanonzi vari kungoitawo gundamusaira. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mudzidzi wepaMidland State University kuGweru ada kudaidzwa kuti George ati anotova nebarika revasikana nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu.
Kuda kwavaita ikonomi mukati menyika muri kukanganisa upenyu hwevanhu vazhinji. Nesu vana vanenge vari mumayunivhesitis izvezvi ndiri kutogara nevasikana vaviri, inyaya yekuti vanenge vakaomerwawo neupenyu.
Muharare mudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe ati iye anonzi Margaret ati chinopa kuti achaye mapoto nemukomana wake kuda kuchaya
chengetwa.
Mumwe womudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe, Devi Muchabayana, uyo ari kudzidzira kuva mutori wenhau, audza Studio 7 kuti vadzidzi vakawanda vari kunonga svosve nemuromo.
Tiri kunyanya kukonzeresa nyaya yekuti vana vari kushaya zvikwanisiro zvakakwana.
Nhengo yerimwe sangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaDarlington Chigwena vatendawo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Ichokwadi vechidiki vari kuchaya mapoto kuburikidza nekuoma kwakaita ugaro hwavo, naizvozvo vari kupedzisira vava kugara vese kuitira kuti vabatsirikane.
Mutungamiri wesangano reStudents Representative Council paUniversity of Zimbabwe vaAlan Chipoi vati vasikana ndivo vari kunyanya kuomerwa nezvinhu.
Especially vechisikana vari kukwangwaya vari pakambasi, so vanozoforswa nemasituations kuti vaende kunotanga zvemamarriage zvavo.
Asi Panashe Chingwaru anodzidza paUniversity of Zimbabwe ati chimwe chowedzera dambudziko kubvumidzwa kushanyirana kwevadzidzi kudzimba dzavanogara.
Chimwe chiri kuita kuti vana ava vade kuita makambasi marriages inyaya yekuti pakaiswa inonzi interracial yekuti vakomana nevasikana vanoshanyirana munguva dzechikoro.
Muzvare Irene Hungwe anoona nezve magariro evanhu ari mukuru wesangano rePeace Hub rinoita tsvakurudzo yekurasika njere kwevanhu munyika, ayambira vechidiki vari kuchaya mapoto ava kuti vanofanira kungwarira nekuti vanogona kuguma vapinda muna taisi reva.
Nyaya yevana vari kumayunivhesiti vari kugara nevamwe vanhurume kana kuti nemamwe mastudents vanenge vachiwana zviri nani kuvadarika senzira yokupedza dambudziko reurombo kuti vawane kurarama inyaya inosuwisa, nekuti mwana panozopedza chikoro unoona pamwe atotapurawo tachano HIV.
Munyori mukuru mubazi rezvedzidzo yapamusoro muhurumende muzvinafundo Fanel Tagwira vatenda kuti vadzidzi vane matambudziko makukutu avari kusangana nawo.
Hurumende yeZimbabwe inoziva nezvokutambudzika kwevana vari kumakoreji namayunivhesiti nenyaya yepokugara. Naizvozvo kuburikidza neministry yehigher education, hurumende iri kuvaka dzimba dzokugara dzevana vechikoro.
Kunyange yevadzidzi vari kuchema-chema, gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Amon Muruira nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanova mukuru wemaunivhesitis ose munyika vanoti mari iri kubhadharwa nevadzidzi muzvikoro zvepamusoro-soro munyika ishoma zvichienzaniswa neiri kubhadharwa mune dzimwe nyika. Asi vadzidzi vanoti munyika idzi vashandi vanotambiriswa mari inovakwanira, kwete mutero wembwa unopiwa vashandi vakawanda muZimbabwe. Vachinyora mubepanhau reSunday Mail, vaMunangagwa vakati vadzidzi vanofanira kunotora zvikwereti kubhanga reCBZ rinoshanda nehurumende. Asi kune vadzidzi vakawanda vanoti zvakaoma kutora zvikwereti izvi sezvo kushayikwa kwemabasa kuchipa kuti vagume vatengeserwa midziyo yevabereki. Kare hurumende yaimbokweretesa vadzidzi mari, asi kushaya simba kwedhora uye kutadza kubhadhara mari kwevamwe kwakapa kuti ishande nebhanga kwete bazi redzidzo yepamusoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti mutungamiri wehurumende Israel vaBenjamin Netanyahu varatidza kuzvipira paurongwa hwekumisa hondo muGaza, asi vati chikwata cheHamas hachisati chatenderana nezveurongwa uhu. Vachibva muIsrael, vaBlinken vabva vaenda kuJordan. Mutungamiri wenyika yeMalawi vaLazarus Chakwera vazivisa kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaSaulos Chilima nemudzimai wavo nevamwe vasere vakafa munjodzi yendege nezuro. Ndege iyi yakadonhera musango reChikangawa ichibva kuLilongwe ichienda kudunhu reMuzuzu. VaChilima vakasarudzwa kuve mutevedzeri wemutungamiri wenyika muna 2014. Kunyange hazvo gavhana vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mushayavanhu, vakazivisa nyika nezuro kuti vakadira mari inoita mamiriyoni makumi mashanu nemashanu emazig, kana kuti 55 million zig, mumusika senzira yekurerutsa dambudziko rekushayikwa kwechenji muzvitoro nemumichovha nemabhazi. Mutauriri wesangano revemabhazi anotakura veruzhinji muchitungwiza rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vaFarai Muza vanoti semaziviro avo dambudziko rekushayikwa kwemari diki yekushandisa sechange richiri kubata vemabhazi zvakanyanya.
Tingatisane huru yacho pamba sina mari yakawanda yaitenderera in big form. Kwaingotenderera pa 5 zig mashoma, kwoita ma 10 zig mashoma ne 20 zig. Saka so far takatomirira kuti zvigadzirisike.
Mutauriri wesangano revanofamba nemabhazi rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliati vanotiwo,
isikusi yesangano rePassenger Association of Zimbabwe tikurudzira veruzhinji kuti vaende kumabhanga avo kunotora chenji, vamwe vaende kuhomelink. Takamirira kuti vachazopararawo zvakare mabhuti ekuti vanhu vanga vachitora chenji mumarengi umu ekupfurikidza nekambani yehomelink.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai mumwe mutambasere vanoti vanoona sekuti hurumende yakaresva payakati vanhu vadzosere mari tsaru dzeRTGS kumabhanga, pachinzvimbo chekuti dai dzakaramba dzichishandiswa dzichibatsira zig dzozoburiswa zvishoma nezvishoma.
Tiri kuona kuti mabalance emari yelocal currency yaifanira kunge ichizoiswa kumazig nemari yakazenge yaiswa muekonomi hazvisi kuenzana, ndozvinoita kuti chenji iite shoma. Kuratidza izvo kuti mari yakaiswa muekonomi haina kuenzana nemari yakatorwa pavaitora maZimbabwe local currency.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti dambudziko nderekuti upfumi hwenyika hwanyanya kurerekera kune vanozviitira mabasa emaoko.
Vanhu vakawanda havana mabank account, saka vanogona kunge vasina access, direct access kumazig anenge ari kumabhanga, nekuti kutongowithdraw mazig ungoita urina account uye miine mari maaccount. Saka athink ndorimwe dambudziko riri kuitika kuti vanhu vazhinji havana maformal bank accounts.
Vamushaya vanhu vakasangana nezuro muHarare nevemabhazi nemichovha pamwe nevanomirira vanofamba nemabhazi nemichovha vachiedza kuonesana nekutsvaga pane dambudziko munyaya dzechenji mumabhazi. Zvichakadaro, sangano reIMF rakazivisawo kuti richatumira chikwata chenyanzvi kuZimbabwe mwedzi unouya dzichatungamira urongwa hweArticle 4 consultation unoongorora mamiriro eupfumi hwenyika sezvagara zvichiitwa gore roga roga neIMF. Asi Dr. Chitambara vanoti zvavo hapana chikuru chekutarisira kubva kurwendo rweIMF urwu.
IMF vanenge vachingoona kuti zvinhu zviri kufamba zvakadii munyika nekupawo mazano ekuimprova zvinhu pavanenge vachiona kunge pane machallenges. Asi senyika hatisati takukwanisa kunge tichiwana mari financial assistance maloans from International Monetary Fund even ana World Bank.
Chikwata ichi chichatarisawo urongwa hwemari itsva yezig uye IMF yakazvipira kubatsira Zimbabwe kugadzirisa mamiriro eupfumi hwenyika. muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nhasi tiri kutarisa kutanga zvakare kutsvaga rutsigiro kuitwa nevaimbo vemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekunyepa mumagwaro emabhizimusi avo nedare remuNew York. VaTrump vainge vari kumatunhu ari kumadokero kweAmerica. Mutori wenhau weVOA Scott Stearns anotipa nyaya inotevera yamunoverengerwa naTanonoka Wande weStudio 7.
Svondo rapera, vaDonald Trump vakatanga kutsvaga rutsigiro vakashanyira dunhu reArizona vakaudza vanhu kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vapererwa nemazano pakugadzirisa dambudziko rekupinda kwevanhu vasina magwaro kumuganhu weAmerica neMexico vachiti
It's all unsustainable. But the Biden invasion is no accident, it's a deliberate demolition of our sovereignty and of our borders somehow.
Zvino hazvina kumira zvakanaka, asi zviri kuitika pasi paBiden haisi tsaona. Vari kuita maune kutoparadza miganhu yedu yenyika. Mumwe munhu achanyatsotiudza zvake kuti sei izvi zviri kuitika. Ndinofunga vavhoti ndivo vachapa tsananguro iyi.
Hapana umbowo hwekuti vabva kure vazhinji vasina magwaro ekugara muAmerica vari kuvhota musarudzo yemuAmerica sezvinotaurwa navaTrump. VaTrump vakabvunzwa kuti vachamisa sei vanhu vanopinda muAmerica vasina magwaro, vakati vachaomesera nyika dzinorega zvizvarwa zvadzo zvichiedza kupinda muAmerica zvisina magwaro.
If China or some other country is behaving badly, we have things called tariffs that are so severe.
China kana nyika ipi zvayo ikarega kumisa zvizvarwa zvayo zvinouya kuAmerica zvisina mapepa, tinovaomesera nekudzika mitero yakaoma panyaya dzekutengeserana.
Mwedzi uno hurumende yavaBiden yakadzika mitemo inomisa kupinda kwevapoteri vakawanda pamuganhu weAmerica neMexico. Vakati kana vapoteri vadarika zviuru zviviri nemazana mashanu kana kuti 2500 pazuva, vamwe vanodzoserwa kunyika dzavo. Asi vaBiden vanoti mukuedza kuvandudza mitemo yekupinda nekubuda kwevanhu munyika hapafanirwi kushandiswa mashoko anotuka vapoteri. VaBiden vanoti
while we fight for comprehensive immigration reform, he calls immigrants rapists and murderers. He says they are not people. They are not people.
Apo tiri kuedza kudzika mitemo yakasimba inobata vapoteri. Trump anotuka vapoteri achivati vanobata vanhu chibharo uye imhondi. Anoti havasi vanhu uye vari kusvibisa ropa renyika yedu. Hama dzangu, murume wandakatorera chigaro uyu anoda nyika yevashoma. Isu tinoda nyika yemunhu wese.
VaBiden vanoti mashoko anoshandiswa navaTrump haapindirani nezvikonzero zvakashandiswa mukuumbwa kwenyika yeAmerica vachiti
to represent how we are as a nation of immigrants, nation of dreamers, nation of freedom. That's the America we share.
Unofanirwa kutaura pamusoro peAmerica senyika yakavakwa nevabva kure, vanhu vaiva nezviroto zveramangwana, nyika yerusununguko. Ndiyo Amerika yedu iyoyo.
Misangano yavaTrump zvondorapera yanga iri yekutanga kubva zvabatwa nemhosva yekuchinja magwaro emabhizimisi avo senzira yokuviga umbowo hwekupa mumwe mudzimai mari yevhara muromo kuti asataura pamusoro pezvepabonde zvavakaita panguva yesarudzo yemuna 2016. VaTrump vakaudza vatsigiro vavo mudunhu reNevada kuti kubatwa nemhosva kwavakaitwa wakakonzerwa navaBiden avo vavanoti vanoshandisa mapazi ehurumende kuvashungurudza asi vachitadza kugadzirisa dambudziko riri kumuganhu neMexico.
This is the worst border in the history of the world. There's never been, no third world country has a border like that.
Uyu muganhu ndiwo muganhu wakaipisisa pamiganhu yose pasi pano. Kunyangwe nyika dzichiri kubudirira hadzina miganhu yakaipa kudai. Uye nyika dzichiri kubudirira hadzishandise mutemo kushungurudza vanopikisa sezviri kuitika muno.
Ongororo yakaitwa nekambani yenhau yeAssociated Press muna kurume yakaratidza kuti vanhu vemuAmerica vakawanda vave kuona vapoteri sevanhu vanopara mhosva dzakawanda. Vanhu zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana kana kuti 33% vave nepfungwa iyi kubva pazvikamu gumi nezvipfumbamwe chete muna 2017. Nyaya iyi yatumirwa na Scott Stearns we VOA. Mukaverengerwa neni Tanono Kawande we Studio 7.
Iye shuno ya vengu wenyu vatereri yekuzvita uramoga zvamunofunga.
Studio 7, tibvunzireiwo kuti zvipatara zvedu zvichanaka rini. Chipatara chehurumende chiri kuda $10 kudhindisa kadhi. Kana wapinda mukati kungonotorwa temburicha chete ndiye unongo wabhadharira $10. Mishonga yese yaunonyererwa inotengwa kumafamasi. Kuburikidza kuchekwa BP inochekwa kufamasi, havana mishini yeBP.
Yo, muta seko genius mushaka wanhu pamutare apo. Nisi jamu changu ndi chini ya mabasa. Tukuno ku South Africa, tukuno ya sanima police. Ndaya kumusha kwenye, ndaya kumusha kwenye. Musha kwa jatina mabasa, tukenda, tufane nzara. Tuku zutupesa mbako toba nye nzara. Saka isi tukungo zutu Zimbabwe is opening for business. Mabasa nisha haripa, akunzi is opening, acha akunzi kavuru. Disi nga honi.
Kwa tidangu tungu taurao, kwa msurupa mtunga miri wenyeke Zimbabwe, wamnangagwa. Ai, wamnangagwa shwaneta yusife. Wano yenda kuchaina huko, kunotenga maplastik chief, kukuti machaina hawe ya abe lithium, ni mamina rauzi, yu wano ya Zimbabwe, utuwa pume, iyo webaiko huko. Wenda ono taurao, sina nebasa, mtunga miri ya ntara, sina nebasa, sina msuru, mtunga miri ya katiye.
Nae tange tichifunga uye tichita sewanu wakura. Awo waruku daku pa Putin chipoche mapere. Dae wampa chipoche mashoko che eruziwe kuti. Chisie tika yukuru wisa na newa waki zani. Soviet Union na echa fiaka zokera nukuti wanu. Wanu enda wechichinja. Wechikura nesudo soosu no chinja o. Doze nusirikuno nekuno kumusha kuti munu iwao unokura. Wona za haku itika South Africa. Kauko vakuita hurumende yombatanidzwa nokuti vakatadza kuhina majority nekunoonga zviitike izvozvo umbimbindo gahuna kunaka unosiya vanhu vamuna taisireva hapana munhu anode kuhondo kana mirizhonga asi kana munhu akaone kuti ndaakupindirwa mumba mangu unoshinga
zvakaitwa ndiva munangagwa izvo ndo zvinoratidza pachena kuti vakabira sarudzo uye vari kutadza kutungamira kutengesa imwe nyika muvakidzani chaiye hakuna zvakadaro semutungamiri it shows kuti haana maqualities eutungamiri how many times did she why so Studio 7 ipapo chitotaura kuti America yabatsira Zimbabwe nemari yakati yakati imari zhinji dzatinobatsirwa Le America zvinopinda imwe muZimbabwe but nhasi uno ari kutaura kuti hanzi America isiri kubatsira Zimbabwe iri kubatsira Malawi chete iri kubatsira Zambia chete hamusikona kuti kutsvaga ruvengo zvisipo here nemaneighbors zako maneighbors zako ndo vanhu vanofanira kuti vakupupurire pamabasa ako vautanga kunyonganisa maneighbors muroirevera kure vari pedyo vakuita sei vakununure ndozvatinoziva isusu kwete zvinoitwa nevamunangagwa izvi okay ndatenda hangu Studio 7 ndini Daniel Zaba.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ne Studio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera pa namba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu che The Connection cheve chidiki na 8 PM nhasi tiri kutaura neve chidiki nezvemutambo wenhabvu weWorld Cup qualifier pakati peZimbabwe neSouth Africa uye mamiriro ezvemutambo kune vechidiki munyika. Pari zvino mutambo uyu wakamira vakati South Africa 2 Zimbabwe 1. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wakutumira mashoko ku Studio 7, shandisa yi WhatsApp namba zinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa ya noti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pa shortwave mazuwa ose. Sezungwe edu ya pera regaiti mbotari samsore na uja kare. America yoramba zvakataurwa nemutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa kuRussia kuti yave kuabata kana kubata Zimbabwe si yakageza negoka munyama. Mumiriri mutsva weAmerica muZimbabwe otoreswa mhiko muWashington DC. Zimbabwe iri kutevera 2-1 pamutambo wairi kutamba neSouth Africa, zvichireva kuti chikwata chinogona kunge chichitatarika kuenda mberi. Anokuoneka ine mufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mwina Chris Gande.
Soko isika tisenda baku VOA.